Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yakadongwa kuti inzwe umboo pakupurwa nekuurawa kwatwa vanhu nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare. Iri kutarisirwa kunge iri mamutare mangwana mugovera. Mamwe masangano akaongorora sarudzo muZimbabwe ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze zvinhu munyaya dzekubatwa kwesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika kuti inzwe umboo pakupurwa nekuurayiwa kwevanhu nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare iri kutarisirwa kunge iri mamutare mangwana mugovera. Komisheni iyi yakatoita misangano yakadai muHarare, Bulawayo neGweru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wemakomishina muzvinafundo Lovemore Maduku.
Ichokwadi kuti nemusi wemugovera tinenge tiri pamutare. Tinenge tichisangana na 10 mangwanani pahotel known as I think Golden Peacock, one of the hotels yepamutare ikoko. Tichange tichida kunzwa kubva kune chero vanhu vari pamutare ko kumamikare nevari pa vanokwanisa kuuya, takati commission itange kufambira nzvimbo dziri kunze kweHarare kuti pamwe paine vanhu vanoziva zvakaitika musi wa1 kuHarare, kana kutiwo panokwanisa kunge paine vanhu vane chekutaura chakawanda nematerms of reference ede zvinoitika, violence zvinoitika munyika, basa remapurisa, basa remasoja. Zvakadaro tinenge da kuti taura nenyaya idzodzi, saka tinenge tichisangana ikoko na 10. Tinenge tichikumbira kuti vanhu vauye vane zvekutaura zvinoenderana necommission. Nyatubva na 10 kusvikawo panenge pangopera mboo unenge uchibva kune vanhu.
Takaonawo kuti commission yakanga iri kuulawayo, zvakaita kuti kunge kuchizoita kabowabowa, vamwe vachiti commission yakanga isingafaniri kunge iri kuulawayo nekuti hakusiri kwakaitika tsaona. Vamwe vakapedzisira vakutaura zvegukura hundi, vamwe vachiti hazvifaniri kunge zvichitaurwa pakomisheni. Izvi zvamungatarisira kubva kuvanhu vekumanekare, ndichiona kuti vane zvinyunyutoo nenyaya dzekwachiyadzwa.
Isusu tinongoti munhu wese anouya kukomisheni ngaangouya achitaura zvaanofunga kuti zvinofanira kutaurwa. Hatizoti chautauri chinotaura, hatifanira kuziva kuti komisheni iri kutarisa nyaya dzemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1. Iri kutarisazve kuti zvinhu zvakadai zvisazozoitika futi, chii chatingaita senyika. Saka nenyaya iyoyo mafungiro evanhu anosiyana. Kana munhu achifunga kuti zvekwachiyadzwa zvine chekuita neizvozvo, anouya achingotaura tongozobvunzisana kuti, nekuti tinenge tichibvunzawo vanhu ava mibvunzo tinoti azotsanangura zvaanofunga izvozvo. Saka munhu asaregedza kuuya nekuti anenge achifunga kuti zvinhu zvandida kutaura hazvidiwe.
Takaonawo vamwe vakataura kana vakapa uchapupu kuulawayo vachipedzisira vachinge vakusungwa nemapurisa. Hamutarisiri here kuti zvinhu zvakadai mune ramangwana zvinoita kuti vamwe vatye kubuda vachipa humbo?
Hatitarisiri kuti munhu anotaura kukomishoni asungwe. Iyo nyaya iyi iri kutariswa kuti chakaitika kuti pazova nekuti pangava nevanhu vakataura kukomishoni vachizosungwa. Tinenge tichitarisa zvekuti zvinhu izvi vari kuvapomera mhosva vari kuuya kutaura zvaitaurwa mukomisheni. So izvozvo zviri kuongororwa nekomisheni. Patinozosvika zvekwamutare kuti tinenge taanyatsobuda pachena kune vanoona nezvekugadzikana kwakanaka kwevanhu kuti vateedze mutemo wenyika, vasafunga vanhu vanenge vachitaura kukomisheni. Asi tinenge tichitiwo kune vanhu veruzhinji vauye vachingoziva kuti vasapara mhosva, dzimwe mhosva dzinoparwa dzikanyaparwa pari pakomisheni. Ava vanoona nezvekuti mhosva dzisaparwa vanenge vachingoti vanoenda nemberi nemutemo. saka hatifani kuuya tichitukana, hatifani kuuya tichirovana pamusangano wekomisheni. So iye kuti munhu asungwe nezvaataura kwete izvozvo hazvifani kutomboitika.
Ndekupi kumwe kwamunotarisirwa kuenda Komishina Madhuku mabva kwaMutare?
Tabva kwaMutare tichingodzoka Harare, hatichina kumwe kwatiri kuenda kubuda mukati meHarare. Tingaenda kune dzimwe nzvimbo kana kuine vamwe vangada kukumbira kuti komisheni iye ikoko. Saka patakasangana takangowirirana kuti ngatizoenda kuBulawayo Gweru nekwaMutare. Taiteedza nzvimbo dzinonziwo munyika munomu panoitwa anonzi masecrets ekumacourt, inonzi majudicial districts or provinces. Ndo zvatakateedza izvozvo. Saka takangotombopika nzvimbo idzo tingopa vanhu vari kunze kweHarare mukana wekuti vadi vataure. Asi pane nzvimbo yakafanana nori kumasvingo, pamwe pangaita vanhu vanenge vachifunga kuti tingaenda kunzvimbo dzakadaro, tinotozozwa nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti kune here vanofunga kuti vakaungana kwavari uye vakawanda zvokuti vane chekutaura chavangada, tinotongozoenda kwakadaro.
Avo vanga vari komishina vari mukomisheni iri kunzwa nezvemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu mushure mesarudzo muzvinafundo Lovemore Madhuku vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano maviri emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti reInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze zvinhu munyaya dzekubata sarudzo kuti mune ramangwana musaite mutauro. Musangano wokuziya zvakabuda musarudzo uyu waitirwa pamahofisi esangano reUnited States Institute of Peace muWashington DC. Blessing Zulu weStudio 7 anoti unzira nyaya iyi.
Masangano aya anova ekutanga muvaongorori vekunze kupinda munyika ainge ari pasi pemubatanidzwa wesangano rinonzi Zimbabwe International Electoral Observation Mission. Vakataura pamusangano uyu vanosanganisira Ambassador Johnny Carson, avo vaimbova munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti United States Assistant Secretary of State for African Affairs, muzvare Elizabeth Lewis, vanova mutevedzeri wemukuru wesangano reIRI muAfrica, vakatungamira chikwata cheZimbabwe International Electoral Observer Mission, muzvare Jessica Kigan navaLarry Garber, uye mukuru munyaya dzesarudzo musangano reNDI vaPatrick Mello. Vachitaurawo neStudio 7 kumucheto wemusangano uyu, vaCarson vakati uyu wainge uri musangano wakakosha zvikuru.
It gave a wide audience an opportunity to go into some detail about how the NDI-IRI report was constructed.
Uyu musangano wakakosha zvikuru nekuti watipa mukana wekuongorora gwaro redu rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe. Rapawo mukana vanhuwo zvavo kuti vanzwewo nezveongororo yedu.
VaCarson vakarambawo nyaya yekuti nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru veZimbabwe nehurumende yeAmerica ndizvo zviri kukanganisawo zvinhu kunyanya munyaya dzezveupfumi muZimbabwe.
The sanctions are targeted, the sanctions are limited, the sanctions are impactful only on a number of individuals in government and in the military and their associated organizations and companies. These are not sanctions that are aimed at the Zimbabwean people. American companies, Zimbabwean companies are allowed to trade with one another.
Nyaya yezvirango handiyo inganzi yakakanganisa upfumi hwenyika yeZimbabwe. Zvirango zviri pavamwe vanhu vashoma, asi makambani emuAmerica neZimbabwe anobvumidzwa kutengeserana.
Amai Kigan vakati nyaya yekupfuurwa kwevanhu vatanhatu nemauto muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu uye ukandwa kwegrenade kumusangano wava munangagwa kuBarber Fields kuBulawayo zvakakanganisa zvakanyanya chimiro cheZimbabwe. VaMelo vakati Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupiwa zvikwanisiro, asi vamwe vainge vari pamusangano uyu vakati hurumende yeZimbabwe ndiyo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC yapiwa zvose zvinoda kuti sarudzo dziitwe zvakanaka. Amai Lewis vanotiwo vachaedza nepose pavanogona kuti zvavari kukurudzira zvizadzikiswe munyaya dzesarudzo muZimbabwe.
One of the things that we're doing is we're working with local groups, IRI and NDI, and local groups and other international missions to follow up on those recommendations, so both by tracking, but also...
Tichange tichishanda ni mamwe masangano emu Zimbabwe, nekunze kuitra kuti tuone kuti zvataka kurudzira kuti zviitwe nehurumende yeZimbabwe zvazadziswa here.
Vachitaurawo pamusangano uyu chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaPhilip Takwana Muyengwa, avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Initiatives for Community Development, vakati musangano uyu wainge wakakosha zvikuru.
Tinokwanisa kuzotibatsira kuti tiite maelectoral reforms akanaka, tiopene also the democratic and civic space kuti vanhu vakwanise kuita sarudzo murunyararo, vanhu vakwanise kusarudza vatungamiriro vaanoda zvisina kumbunyikidzana kana kuchitidzira.
Vachitaura neStudio 7 paRunare vari muHarare, munyori anoona nezvemutemo Muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana, vakaramba mashoko ekuti mauto ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panyaya yezvirango vamangwana vakati zviri kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi muZimbabwe.
America yakati izvo makambani akuAmerica haabvumidzi kuinvesta muno, vanotovapa mawarning kuti kana ukaenda ikoko kuZimbabwe kunoisa mari yako hatikuprotekti kana kune zvaitika ikoko.
Vamangwana vakaenderera mberi vachiramba nyaya yekuti ZANUPF haina zvairi kuita kuedza kugadzirisa nyaya dzesarudzo, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuedza nepose pavanogona napo kuvandudza zvinhu.
Hakuna chii chatingati chingangoitika chobva chaita perfect, asi maelections munhu wese anobvuma kuti vaMnangagwa vakasarudzwa zvakanaka vakawina maelections pachena.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi, vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Pretzedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Ezvinoi zvimwe zviri mumapepa anhasi muZimbabwe. Pepa nhau reZimbabwe Independent rine hurukuro namuzvina bhizimisi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Kanyekanye, avo vanoti zvinhu munyaya dzezvemari zvinofanira kupindudzwa. MuHerald mune nyaya yemapurisa anoti ari kutsvaga muchairi nakondakta webhazi reSmart Express, avo vakararama asi vakatiza panzvimbo yenjodzi huru yakaitika kwaRusape Marimezuro. Imwe yenyaya dziri muNewsday ndemanya mamire nerongo mukurongwa kwesarudzo dzeZifa dziri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. MuKronico mune nyaya yegurukota rezvemari, avo vari kuvimbisa mabhonasi kune avo vanoshandira muhurumende. MuManika Post mune nyaya yekuti komishin iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu inenge iri maMutare mangwana muGovera. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. NeZuro Voice of America yakabatana neMedia Center vakaita hurukuro kana kuti town hall nevanhu pacheche kuChipinge. Hezvinoi zvakataurwa nevamwe vakauya kuhurukuro idzi kuchecheche.
Chimutanganira kutenda veVoice of America neMedia Center, kusanganisira vamadhuku vanove mukokori wePYD. Chekutanga ndinotenda, dai hurumende yatiinayo yaikwanisa kuita magathering akadai ichikokera zvakadai vanhu vemuZimbabwe hatisaitambudzika nekuti yaiziya chaizvo chaizvo zvinoda vanhu. Asi ndinoona kuti vanofanira kunge vechikokera musangano iri chizwa zvinoda vanhu havasiri ivo vari kuuya paground. Rechitu, tiri kutaura ngezverodhi rinobva Tanganda kuenda kuChiredzi. Rodhi iroro idambudziko remwoyo wedu, idambudziko reupenyu hwedu, dambudziko revana veZimbabwe. Asi chandiri kuona chinhu chikuru ndechekuti mapoliticians ndiwo anodambudziko rakanyanya. Vanhu ivavo taikumbira zvakanyanya kuti vabve mupolitical mood vapinde muekonomical mood. Dambudziko ravanoita ngerekuti politics dzatiri kuita muZimbabwe ithroughout ndidzokurya nadzo kupona nadzo everywhere. Saka havakwanisi kuzobata madevelopmental issues ekuti zvinhu zviendeke, vanongoshandisa politics pese pese.
Mwasituma, ini ndinoitwa Gwenzi Wedzerai, ndinoshanda neino Greater Chisumbanje Development Trust. Ndiri umwezve wevaemereri wevanhu committee inoona ngezvekushanda nemiyungu anesa. Ndaida kutanga kutotenda hangu platform inei. This is the first time kuona platform yekutaura maissues anotinesa despite being in Zimbabwe for more than 30 years. Hazvisaitomboonekapi hapi kuti tione kuzwikawo sevandau, kwaiya kuzondozwa kuzivandau vanozikana ngekuroya. Asi titinotoitawo zvikuru. Vana vazhinji vanotopasa vandau. Chekutanga chandingada kutireketa ngezvacho, dambudziko guru rataona muZimbabwe ngereutungamiriri hunoketwa husikatozivi vanoda kuita. Utungamiriri hwetinoketa kubva pano macancellors edu maMPs unopinda maofisi asikazivi juti rake. Number 2, idambudziko rekuti tichiri kutofunga kuti tine hurumende ingatoitire zviro vanhu. Ipapo tikange teitofunga izvozvo zvinotirasikei, because hurumende aikoni kuprioritize. Yakatengere motikari machief. But motikari dzaitikirwe machief dzacho ikaningira road dzinofanira kuhamba kuti dzozi vanhu vari kuenda kuchipatara haina basa navo. Haitokoni mapriorities. Saka chandinongokumbirisa ngechekuti ndau yedu yeChipinge yoda kuti vanhu vabatane vaise musoro pangu, tinasire kanyi redu, hatinasiri kukanyinge vanhu. Toda kukumbira vana vemuChipinge vari mundau dzakaparadzana vauyete ake kanyi redu, ndo chega chasara. Zvokuningirira kuti kwai tichazoitirwei ngehurumende yetinayo, tingapedze nguva.
I'm sorry, ini ndinoitwa Chioro nokuda kwaShe. Ndinogara muno maCheche. Ndiriwo a local businessman. Ndiriwo the standing secretary weCheche Growth Point kwenguva yakareba. Saka chandingangoda kutaura panyaya yezverodhi redu rinobva kwaTanganda richienda kunobata Ngundu ndezvekuti chokwadi kubiwa kuripo. Saka zvinhu zvese zvaakuitwa zvaakulingiwa kupolitics instead of kuti zvidhevelope zvinhu zviri muarea imomo. Chatiri kukumbira ndechekuti imi veVoice of America neveMedia Center mubatsirewo neveBYD vana vamadhuku, vatibatsirirewo nzvimbo yedu ino yeChipinge South kana kuti yeMandau kuti tikwanise kuziva kuti chinonzi politics chokutanga chii, chinobva papi chichisvika papi, chinonzi futi development chinobva papi chichisvikira papi. Nekuti zvinhu zvizhinji zvaakungoitwa onzwa vamwe vaakuda kuvabvunza kuti kotadii tidai, zvonzi zvoda vepolitics, yeti munhu wese utorimo mupolitics. Saka chatiri kukumbirawo idzidziso yekuti kutipirowo vagari vemuno muChipinge South kuti vakwanise kuziva kuti basa ravo nderei.
Vamwe vechidzimai havasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Umwe wevachidzimai ava ndiri muzvare Chioniso Mpofu, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington. Muzvare Mpofu anoti madzimai vari kushungurudzika nekushayikwa kwemabasa, chikafu nemari. Naizvozvo vari kukurudzira madzimai kuti vabatane varatidzire svondo rinoya pamuzinda weZimbabwe kuWashington. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Nisonde rinoyari mswa 17 nemswa 16 November, if Friday ni Saturday. Madzimaita kabatana tikata chirongwa chatino ticho Zimbabwe Woman Arise. Tichiti nekuti zvinhu zveku Zimbabwe pazvashika iye zvino izvi. Zvashika pa extent yekuti madzimai tisiwe nyogwadzikwa nezviri kuitika. Saka we are saying kuti madzimai ngatibatanei isusu. Tibvise nguwani dzedu dzekuti ndiro kuzano. Kandiwe ku MDC, kandiwe ku UNC. Nekuti matambudziko atinawo anotekeshera. Kune mapati vanhu vese anotekesha kune marudzi ese kuti ndeverere mundawo kana mushona saka madzimai ngatibatane tiite chinhu chimwe chete tisimuke tichiti enough is enough taneta nezviri kuitika kuti ndibike mumba uriwo usina mafuta and vana vakagara pamba vasenda kumabasa kuzvipatara chaiko chaiko kuenda kuzvipatara unoona kuti hanzi tengai mapiritsi ne US asi baba vakutambira mari nebond vamangunjwa vouyawo voti hanzizvo bondi ne USE 1 to 1 saka ndatoti kuti titogadzisa zvinhu zvika ngatiunganei madzimai vana baba nevana koma nevana sikana huyai mutibatsire tisimuke titi aiwa taneta nazvo
chii chakanyatso kukuitai kuti mufunge kuti ini sachionisa mupofu ndo zvandoda kuita
tikusangana musi wasezvambotaura zviya kuti musi Friday the 16th ne Saturday the 17th paZimbabwean Embassy iri muWashington DC chikaita kuti ndite saizvozvi pandakaenda kumusha paya ndakaona matambudziko ari muZimbabwe kutambudzika kurushwa muZimbabwe asisi mavelas nhamo yemustreet yakasiyana nhamo yaunopinda ukaona mumba zvezvonzi nhamo inonhuwaka ichokwadi muZimbabwe iye zvezvi nhamo yakunhuwa saka madzimai isusu hatina kukundwa nambuya nehanda vakati 19 kare kare iya vakasimuka vakati izvi hazvisi kuita vakanodimburwa musoro asi isusu tisakadzidza tamudzimai wanhasi takugara totarisa kuti kwezvisingazviitawo sei saka ndakazviona kuti ini ndikasazviitaka hanzi changes yotanga neni newe saka isusu tiri vaviri sisi mavelas tikati isusu aiwa madzimai uyaitibatani nekuti ndakaona kuti nditi isusu tiri zvemapolitical parties ka tapfuura chinano ichocho kutambura kwedu hakuchinei ne political party kwane hunhu nematambudziko nemhuri dzedu dzeZimbabwe
zvinetswa zvipi zvamuri kutarisa uye zvesei makatara iwo mwedzi uno wambudzi kuti muite chirongwa ichi
mwedzi wambudzi wakati koshera mukatasa kuti vanhu vakaungana musi wa 17 November 2017 vakazara vese mastreets kuZimbabwe vakati mugabe must go ipovo yakabvisa mugabe povo chireva kuti vakasangana vanhu vezvanhu veMDC veUNC pati yangana neyangana vanga vakasangana vakakunda vakaburisa mugabe tikapinda vaya vakati new dispensation takukwanisa godi new dispensation tiri papi ne new dispensation hatisikona zvachinja pazviri saka tikuti ngatidzokei back titi madzimai zvatakamboungana zviya zviya nevarume vedu nehanzvadzi dzedu huyai zvakare titi aiwa akava munangagwa makwai pa new dispensation asi hone zvatina zveizvi rutoti hona zvotana mangunjwa apa nenyaya yebond tese corruption muZimbabwe nhasi mangu kwasungwa nhingi mangwana kwasungwa nhingi hatidzi kuenda nyaya dzacho vamwe havasi kusungwa ndaiyi mukatasa ma accidents njodzi mumugwagwa dziri kuitika nekuti hatisisina mutemo sisi mavelas kuZimbabwe vanhu vemakombi venemabhazi vanongomhanya pavanodira hapana anovasunga handiti maona saka zvese zvinodi zvinobata inini munhu wemudzimai ndakabereka ndindogwadziwa nazvo
saka kune avo vangada kuti vauye kumusangano wenyu uyu vanokuwana ipapi munowanikwa papi
munokwanisa kundibata pafacebook page yangu chioneso mpofu kana kuti munokwanisa kundibata kamuri muno muamerica munokwanisa kundifonera panhamba dzinoti 912-755-0122 tine vari kubva kuTexas vamwe ndibatei kuti tikutambirei kuairport motiudza kuti kusvika musi wakati tava kuti tiedze kuti vanhu vasarira mumahotera tiseveredze tumatira tinato itwoto saka tikazeva vanhu vari kuuya tobatsira kuti tikuta zvipi nezvipi nenzvimbo dzekurara
muzvare chionese mupofu vachitaura naMavelas Muhlanganya uye westudio 7 muchikamu chino tinotaura nezvezvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica dunhu reCalifornia muAmerica rine mbiri munyaya yemoto inokotanga kubvira mumasango ichikuvadza dzimba mafactory kana kuuraya vanhu kune moto uri kubaka izvozvi munyari mwere masango kuCalifornia tabata Dr. Angela Gapa mugari we California kuti tinze nezvemoto inogara ichinetsa mudunhu iri.
Yeah, kuno kune moto unonzi campfire uri muBute County kuno ku Northern California. Nzvimbo yanyatso affectwa inonzi Paradise, California, iri about 20 minutes away from Kwandiri kuno.
Moto uyu unokonzerwa nei?
Ndisati ndakunyatsoziva kuti moto unokonzerwa nei, asi kuno ku Northern California ma wildfires anoitika kazhinji. California inosafa madrought ekuti hakuna hysterica, asi it's a very hot climate. Saka since you know is season inonzi fall kana kuti autumn, mashizha emiti zvese neuswa hunoomarara. Saka zvinobva zvaita kuti chero munhu akabakidza light kana kuti akakanda cigarette, fuel load inenge iri muswa wacho nemumashizha hunoita kuti moto ukasire kuspread.
Tinogara tichinzwa nenyaya yemoto mudunhu reCalifornia. Sei ichingova California yega mamwe matunhu asingaite moto?
Ndinongofunga kuti nekuti kuno hakuna humidity yakanyanya, climate yacho iri very dry, hakunyanyona hystericy. Saka and kuno kune miti yakawanda, kune kunozikanirwa ma forests akawanda, ma national parks akawanda ari kuno kuCalifornia anongosiiwa asinga managewi. Saka ndozvinoita kuti pave neinonzi fuel load yema fires.
Tikatarisa moto inofira ikokoko makore ese, pane zvavangaita here kuti zvinhu zvakadari zvisaitika? Nekuti tinoona dzimba nemafactory nezvimwe zvese zvichikuvadzwa nomoto.
Ina hanyatsoziva kuti zvavanowanzoita ndezvipi, asi mafirefighters aripo anotoshandira ma offices aripo senge Department of Forestry vanoendesa vanhu, even ma volunteers inoshandira State University vanogara vachikumbira ma volunteers ekuti vaende vachinobetsera kufaita moto wacho, zvese nekuwana ma volunteers ekuti vanhu vanenge vaevacuata vawane pekugara. Saka vanhu vakawanda muno vanovhura dzimba dzavo kuti kana paine mhuri isina ya affectwa nefire, vanhu vanoti vauye kunoku vazogara. Asi kuti ndinyatsoziva maspecifics avanoita kuti kuzvi vastope mafires acho handinyatsozivi. Ndokwaziva kuti tine mahelicopter atinogara tichiona nemaaircraft atinogara tichiona.
Pari zvino pane vati vakuvara here pamoto uyu?
Handizivi vakuvara, asi vakawanda vatinoshanda navo and vakawanda vemumasurrounding towns valuza dzimba dzavo.
Iko zvinezvi kwakadini kunze?
Iko zvino kuma5 PM kunoku, saka kwakusati kwanyatsovira. Asi kurungoita makore seaya yanenge kwakuda kuita senge kuri kuda kunaya very very heavy storm, zvaa zvinoita makore kana achiita senge kuruda kunaya, asi haazi makore emvura, makore ekutovhara inozidenga nepamusana pesmoke yacho, iri makore esmoke.
Asi imimi mugerenyu zvakanaka, hamuna kunyatsoafektwa zvikuru?
Ya, inini Kwandiri kunoku hatisati hatina kuafektwa directly, but moto wacho uri kunzi uri kumuvha at the speed of 80 football fields a minute. Saka unless kana ukatostopwa moto wacho, we are still not out of danger. Saka tirikungonamata kuti hausviki kunoku.
Ava vanga vari Dr. Angela Gapa, chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muCalifornia. Zvanguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni yakadumwa kuti inzwe umbowo pakapfurwa nokurayiwa kwevanhu nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare iri kutarisirwa kunge iri maMutare mangwana muGovera. Mamwe masangano akaongorora sarudzo muZimbabwe ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze zvinhu munyaya dzekubatwa kwesarudzo. Tinotenda vose vanotandara nesu pa Facebook page yedu nekuti tumira mashoko. Musakanga makuti tinokukokai kuti muchitumira mazwi enyu kana kuti voice messages pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0381. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosera zvakanaka.